zviri kufamba chaizvo inde sense yekuti kune vana chiremba vadzokera kubasa kuma mainly affected hospitals angariwo vana Mpilo UBH Parirenyatwa neHarare Central sekuziva kune pamungaita vazhinji mamwe mahospitals mazhinji anga asina kunyanya affectwa nemastrike saka kune vadzokera vamwe havana kudzokera zvavo nhasi but panguva dzatacheka dzacho dzata collect information nationally deadline takataurirana nawe yanga isati yakwana saka tozonyatsoona kuti zvakamira sei mangwana takunyatsotora mafiga kuseni nokuti inenge yato expire kwakwa
asi semaziviro amuri kuita kana kunzwawo kwamuri kuita nhaurirano dzichiri kuenderera mberi here pakati pavana chiremba ava nehurumende zvakamira sei
pari zvino hapana chokutaurira nhasi takasainirana musi wesaturday takasainirana ndiri umwe munhu wavanhu vanga vari musangano wacho kubva uchitanga kusvika upere tofunga takatanga kuma9 tikazopedza kuma6 manheru saka ndaitovapo zvaitaurana zvikataurana zvikapera saka tirambe tichingoita musangano kana tapedza tasainaka pa tinosaina tobva tatapedza saka takapedza chasara ndechekuti hurumende izadzikise zvayakareva ivo vana chiremba vozadzikisawo zvavakareva
ko ivo vamwe vashandi vehurumende vari kuramba vachitsika madziro vamangwana vachiti vanoda kuti vabhadharwe nemari yekuamerica zvingakwanisika here izvi
zvekuamerica izvo ngati tosiyanai nazvo hazvisi kuzoitika hakuna mushandi anobhadharwa nemari yekuamerica nokuti mari yacho hapana hakusi kuti hurumende ringoomesa musoro mari yacho hapana saka hazvigone kuti tingati hurumende takupa vanhu mari ine yekuamerica mwedzi wopera toti hatina mari unotevera hatina mari unotevera 7 months tichiti hatina mari nokuti tisina munhu asina kubhadharwa saka hazvibatsiri kuti tingaudza vanhu nhema kuti tinokupai mari yekuamerica iyo mari yacho tisina nokuti kana tisinaga hatina nokuti hatitorina hakusi kumboti tikuramba hapana mari yacho sekundofunga kwamaona kana patwitter patataura kuti maexports ezimbabwe yese ari around 300 million emonth wage bill riri around 300 million emonth saka iye zvino tikatanga kuti takupa vanhu maus dollar tikuda kuti tisungoti mari yese inobva uku ndo yatiri kuuya tipa vashandi hatina kana mari yekuhodha mushonga hatina kana mari yekuhodha mafuta ekufambisa dzimotikari nemaindastry hatina kana mari even yekuhodha tumagesi tushoma twatichiri kuhodha kunze uko nezvimwe zvinji zvinotengwa kunze kwenyika